I'm not a nice
Naco music.
I'm not a nice
Gafo Shikandafa Oskid Divine Kuno Kuchirete Moche Nyua Necha Baku Kena Ko Neko Tika Pata Nika Neta Pato Nazika Chondini Nako Gafa Rapindira Rakuba Ibira Inzwa Maungira.
I'm not nice.
Ndini ndaita kuti danziri bude utonge ote nice. Ndini ndapata mazera ese kuti gafaira risait. Ndini 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 ndaita kuti zviite. Ndini 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 ngavatoka katisimbe. Ona chingoma chacho zvachaita vanhu vamanyawaya. Hanzi chilevel chaigwe chava kumusoro ngemesaya. Magafa obiga zvimoko ndozvo ndikisa ndiri paflyer. Kuno kumangoma ndini ndoma ita yadasa magaya. Inzwa mapanchiraini ngoma dzangu dzinovataka kunge panchwaini. Dziri kutambiswa maclacks masendiraini. Haikona man,
I'm not nice.
Ndini ndaita kuti danziri bude utonge ote nice. Ndini ndapata mazera ese kuti gafaira risait. Ndini 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 ndaita kuti zviite. Ndini 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 ngavatoka katisimbe. Ndakasiya zvemabhifi saka aikona kunonditsvaga kunyama chuma. Kana kuCSC vanokuudza kuti kuno kuigwe avasikastoma. Pachigaro chengoma handiri bendichabva bini mani yati ndamushona. Kunge ticha vari kumakashona vonditi wagona wagona. Dipei kuno kuchiritimu chinyuwa nechabva kukena ko. Nekutikapata ndikanetsa pandonazikacho ndindi nako. Gafa rapindira rakuvaimbira inzwa maungira.
I'm not nice.
Ndini ndaita kuti danziri bude utonge hot rice. Ndini ndapata mazera ese kuti gafaira risait. Ndini 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 ndaita kuti zviite. Ndini 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 ngavatoka katisimbe. Ona chingoma chacho zvachaita vanhu vamanyawaya. Hanzi chilevel chaigwe chava kumusoro ngemesaya. Magafa obiga zvimoko ndozvo ndikisa ndiri paflyer. Kuno kumangoma ndini ndoma ita yadasa magaya. Inzwa mapanchiraini ngoma dzangu dzinovataka kunge panchwaini. Dziri kutambiswa maclacks masendiraini. Haikona man, ndini ndaita kuti danziri bude utonge hoti raisi. Ndini ndapata mazera ese kuti gafaira risait. Ndini 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 ndaita kuti zviite.